ndaka fetwa hama dzangu dzati ku rural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzinga dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamutiwa pasina kana imba kana tresi yekuti pakanga pane imba. Then my guru mukadzi wamukoma iyeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiti kubvanga pakanga pane dzimba panga akarara but akakwanisa kunge araswa kubank kweriver ngakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors but akararama zvavo but akakwara zvikuru. Vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana tingati musi wesaturday hapana chakabuda but musi wesvondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndobva akazowanikwa mwana musi wesvondo. Then akabva aibva nezuro anachingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazoke mabhodhi akawanikwa futi about 40 kilometers but vabva vasvika ikoko abva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko but audzi vasvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kilometers to 200 pari kuzi kune mabhodhi zawanikwa anosvika iwo 140 bhodhi dzawanikwa ikoko saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichida kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but akaidaira foni ndisati ndaakadaira foni ndakazongozwawo neuwewo mumwe munina wangu ari kuno kuti pane amweme hanzvadzi yangu akafira mumba akadonhwa nemba angatofira ipapo ndowakazondidza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa. Then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akatsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari paenda pana kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichiita kuti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masvikiro akaita nyuzi dzacho.
Saka tichiita sehama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo iri pari dzinozvikwarisiti ndozoti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakafira futi mumba ikoko.